Vashaura pakuchinjwa kwaitwa zita renhandare yaHarare International Airport kupinda muzita ravo panhandare yendege iyi. Mutungamiri wenyika Varobert Mugabe vati vanofara zvikuru kuti vapiwa ruremekedzo urwu. Nhengo yeboka revechidiki muzanu PF vatonga ikasukuwere vanoti kuchinjwa kwaitwa zita renhandare yendege hombe munyika kupinda muzita ravaMugabe chinhu chakakodzera. Pakatariswa nhoroondo yavaMugabe neruremekedzo rwavanovapa mubato ravo.
I think zvinhu zvinotifadza zvikuru because legacy yedu yemutungamiri wenyika ilegacy inoita kuti vange vachipiwa chiremera chakadaro. Tikatarisa nyika dzimwe zhinji dzakafanana nei kuti ukaenda kana kuamerica chaiko ukaenda pana naZambia, Namibia, South Africa vanopa vatungamiri vavanoremekedzwa ndo vanonemwa nezvinhu zvimalandmarks vemunyika imomo. So totarisira kuti izvo nezvitsvairi rapiwa pane munhu chaiye chaiye. Tinoziva kuti airport yekuBulawayo yakanemwa after Father Zimbabwe vankomo yemuno muHarare yanemwa after His Excellency President vaMugabe. Zvinhu zvatinokudza zvikuru and isu sevi chidiki sevanhu vaipusha this nengerikini we feel very honored kuti izvoni no zvataita tisauri zvinoitwa zvaitika and zvinhu zvatifadza zvikuru.
Gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vaWalter Muzembi vati hapana chinoshamisa kuti nhandare yendege iyi yapiwa zita remutungamiriri wenyika sezvo zviri zvinhu zvakaitikawo kune dzimwe nyika idzo dzakapa mazita enhandare dzendege kuvanhu vakashanda zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika munyika dzavo.
Tisatanga kuzviita ukaenda paZambia pamirapo airport yavo hombe inonzi Kenneth Kaunda International Airport. Ukaenda paLivingstone kune Harry Kumbulo, akaenda paBuruwayo pane Joshua Mkavu Kongomo Airport. Muno igaroziva kuti airport yedu hombe yaizopuwa zita romutungamiriri wenyika. Pati ukaenda mumagwaro muBhaibheri muna Isaiah chapter 60 verse 11 inoti garai makavhura magedhe enyu kuti mugotambira ushe neunyanzvi neupfuma dzimwe nyika. Ndo zviri kuitikaipo panapa. Saka zvinoburikidza nezita guru romutungamiriri wenyika. Saka tinofara zvikuru nezvaitika pano.
Mashoko aburitswa nebato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirirwa naMorgan Tsvangirai anoti hazvikodzere kuti nhandare iyi ipiwe zita remutungamiriri wenyika nepamusana pekuipa kwavanoti kwakaita utongi hwavo. Mashoko eMDCT anoti zvinotoshamisa kuti nhandare yendege iyi yachinjwa zita kuiswa muzita ravaMugabe uye bato iri rinoti riri kushushikana zvikuru kuti vaMugabe vane migwagwa mizhinji yakaiswa muzita ravo mumaguta nemadhorobha mazhinji munyika. MDCT inoti izvi zvava kuita sekuti vaMugabe vave kutora nyika yose kuisa muzita ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.